manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 30/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungiza noti vaGodfrey Sithole vopiwa chirango chekuti vasadzokere kujeri. Kurwira utungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yaAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbowe mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vari kutarisirwa kubuda muusungwa mushure mekunge mutongi wedare reMagistrate Court amai Tafadzwa Miti vasendika parutivi makore maviri ekugara mujeri avanga vatongera ivo vaScala navaGodfrey Sithole vanomirira chitungiza note mudare reparamende avo vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare amai miti vataka ndike kutanga vavira vachibatwa nemhosva uye vaScala vange vagara mujeri kwenguva yakareba uye havaoni vachizodzokorodza zvakare mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vati zvikonzero izvi ndizvo zvaita kuti vasadzosera vavira ava kujeri. Rimwe remagweta vaScala vaHarrison Ngomo vanotsanangura mutongo wapiwa nhasi.
Zvabuda mudare vaScala vatongerwa kugara muchirongo kwemakore maviri ndobva aiswa parutivi zvinoreva izvo kuti vari kubuda nhasi chaiye saka vamwe munhu akasununguka.
Vangomo vatiwo zvaitika hazvifadzi vachiti vaScala vaisambofanirwa kubatwa nemhosva iyi vakati chasara kudzokera kudare repamusoro kuti richenure vavirava.
Hatifaniri kututudza zvinhu zvisina kunaka. Chinhu chokutanga ndechekuti vaScala havaifanira kunge vakambosungwa. Naizvozvo tine mainstructions avaScala dokutora nyaya kupinda naye pamberi kudare re kuti nyaya yokunzi vakapara mhosva isendekwe parutivi.
Mwana wavaScala vaJob Scala Jr vaudza Studio 7 kuti kusunungurwa kwababa vavo kwafadza vakawanda.
Vanhu vari kufara nekusunungurwa kwavaScala, saka kubuda kwavo kunokonzeresa kuti zvimwe zvinhu zvasingaoneki zvichitanga kuoneka.
Vabhigi Chitengu mugari wekuchitungwiza vatiwo zvinosuwisa kuti vaScala vakapedza nguva yakareba vari mujeri pasina mhosva yakati chikiti yavaipomerwa.
Vakabatwa nemhosva ingori nyadzi chete dzanga chimweitika kuti vatadze kungotaura chokwadi kuti munhu haana kupara mhosva.
Mumwe mutsigiri weTripus asina kudomwa nezita uyaiuya kudare kubva svondo rapera kuzonzwa nyaya yavaScala navaStole angoda kuzivikanwa nekunzi amai Fandi ati wafadzwa zvikuru nezvabuda mudare.
Mutongo wanhasi watifadza zvekuti tandisingambofungidzira kuti tingaitwe zvakadai naMwari nekuti ndiMwari vazviita. Tanditanzwa nekushungurudzwa kwaOnorable Scala. Hapana kana zvangachimbotiitira mazoita asi nekuda kwaMwari watinonamata, Mwari wavanonamata Honorable Scala ka Mwari vatigonira mukati mezuva ranhasi. Mazvozviona kuti Job haana mhosva ende haana chaakaipa nemunhu chaakaita chaakachigarira mujeri. Mwari anozongobudisa mazuva tsike kupedzisira.
Gurukota rezvemutemo vaziya mbiziyambi vati sehurumende havanei nezvinoitika kumatare sezvo matare akazvimiririra.
Anotambira mutongo ndeapuwa, zvikana anoenda ku anoapila Nisa atina pato pinda.
Amai mitivati wo vaskala na vastola wafaru kupara shakare moshe kupeshe zera mirijunga kwe makore mashana anotevera vakati shishika itika vano zore kwa mtongo uyu vogara mjeri. Ndaka Mira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano runoona nezvenyaya dzekurwisa uori pasi rose reTransparency International rinoti Zimbabwe ichingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Izvi zviri mugwaro raburitswa nhasi rinonzi the 2023 Corruption Perceptions Index. Zimbabwe iri pachidano chezana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Nyika ine zvibodzwa makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24 out of 100. Muna 2022 Zimbabwe yainge ine zvibodzwa makumi maviri nezvitatu iri pachidano chezana nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 157. Nyika iri kutungamira mukurwisa uori iDenmark ichiteverwa neFinland neNew Zealand. Nyika iri pakupedzisira iSomalia ichiteverwa neVenezuela neSyria. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye vemabhizimusi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzehuori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara Red Disability Reform Coalition vamasimba kuchera.
Tingati sisi nyaya inosuwisa kuti Zimbabwe irikuwanikwa iri pakati penyika dzine uori unoshamisa. Asi hatisi chinhu chinoshamisa vana veZimbabwe nekuti chero mutungamiriri wenyika anogara achitaura nenyaya yekuda kurwisa uori. Asi chinozonetsa ndechekuti zvitaurwa nezviitwa ndo zvinozonosiyana. Uori unenge uchioneka mukugara kwevanhu kwezuva nezuva. Asi kurwiswa kwahori ihwohwo hakusi kunyatsobuda.
Sei muchidaro vakuchera?
Nyaya dzakawanda dzichigere kumatare, dzimwe dzichigere kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Uye tinotoona kuti iyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vanoitungamirira kana kuti vaimboitungamirira Justice Lois Matandamoyo vaitodawo masimba ekuti vatore nyaya vachidzisa kumatare dzimoso asi vakanyimwa. Saka ndingangoti inini chinhu chinoda kugadziriswa ichocho kuti tipe Anti-Corruption Commission mazino ekuruma vane uori.
Uori hukasagadziriswa vakuchera hune dambudziko rei?
Dambudziko rine uori nderekuti nyika inenge isingachatembeki, uye kana nyika yokwereta mari kana kuti kuita business munyika imomo kunenge kuchidhura kudarika kune dzimwe nyika. Saka avo vanosima mari munyika zvinhu zvaanotarisa izvozvo kuda kuona kuti kuita business munyika umu kungadhurawo kusvika pamari vasati vaendera mberi nekusima mari yavo. Saka uori chinhu chatingati chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingaiti kuti nyika iratidzike senyika yakanaka.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit uri kuitirwa kuRome nhasi vasangana nemukuru wesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO vakungonkyu. Vaviri ava vanonzi vakurukura nezvezvirongwa zvekuwanisa vanhu zvekudya munyika. VaMnangagwa vaitawo musangano nemukuru wekambani yeConvivium Africa Dr. Alfonso Ippolito vakataura nezvekugadzira gwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti sola kugweru. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekusimudzira upfumi pakati peAfrica neItaly kana kuti a bridge for common growth. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona isu kuti kudyidzana kwenyika ino ne Italy kwane makore akawandisa. Tinorangarira isu kuti dhamu rekariba zvese nemishini inogaya magetsi zvakavakwa nekambani yekuItaly. Idzi dzanzi renguva dzekuma makore kuma 1950s nekuma 60s ukuichiri Rhodesia. Asi tinozoona isu kuti ndekufamba kwenguva kunyanyanyanya takuzvitonga kuzere pane hurumende yeZANU-PF. Kudyidzana uku kwakabva kwaderera. Hapana zvizhinji zvatingataure zvatingati makambani yekuItaly akamboitawo muZimbabwe makore apfuura aya. Chatinoona isu makambani azara mazuva ano sekuziva kwedu ndeekuChina. Chero maBritish nemaAmerican aimbove nemakambani awo ataidyidzana nawo achishandira muno kuna ma1980 kuma1990 nekufa kwanga kwaita upfumi hwenyika. Mazhinji acho akavhavhara akaenda kune dzimwe nyika.
Kunze kwenyaya dzemagetsi esolayo, tonzwa kuti vasangana nemukuru weFAO munyaya dzechikafu. Dzimirise nyaya dzedumbu munyika.
Nyaya yechikafu yatonetsa muZimbabwe. Hatichatozivi kuti chokwadi ndechipi, nhema ndedzipi, patiri kudzwa chokwadi ndepapi. Tinogara chudzwa nehurumende yedu inotodada. Kana vemunangagwa pavakaenda ikoko kwavari uku kuItaly Africa Summit uku. Chavakanyanyotaura nezvazvo ndechekuti Zimbabwe yakabudirira munyaya dzekurima. Kune maguta. Saka makazoona vamunangagwa vakunzi vari kusangana nevakuru vakuru veFood and Agriculture Organization kuItaly koko hazvitishamisi.
Sei muchidaro vambofana?
Hapana zvabotishamisa ipapo nekuti muZimbabwe tiri kunyeperwa. Hamuna chikafu chakakwana. Vanhu vari kutokuvara nenzara kusataura kwatiri kuita izvezvi. Saka zvandinotofungira ndechekuti vamunangagwa vanenge vakutoronga-ronga kuti tingabatsirwe sei nechekudya muno muZimbabwe. Ndokuti zvechokwadi nzara yatopfunya chisero muno. Zvekuti tine maguta zviya dzingoengano dzekungofadzana pamarali vanhu vachipururudza. Asi muchokwadi chaizvo muZimbabwe mune nzara.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Kurwira utungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuri kuenderera mberi zvapakuti remangwana rebato iri risanyatsojeka. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Pamapato ari kurwisana aya, rimwe riri divi revari kuzviti munyori mukuru webato iri, vasengezo chavangu, rakaita musangano waro weStanding Committee neZuro, ukuwo chimwe chikwata chaita musangano uno National Assembly, CNA, vachitaura nevatauri venhau Masimu Harare, mutauriri wechimwe chikwata cheTBC, vakurumisi Mukwanambi, vati vaJameson Tira ndivo vasarudza kubata matomu pare zvino.
Garimboka iroro vachabata kuona kuti matambudziko ari kusangana nemusangano wedu angagadziriswa sei kunyanyanyanya kunoyananisana nemukuru wedu vachinzwisana naye kuti zvinhu zvingagadziriswa sei.
Vamukwananzi vatiwo pare zvino vari kukurudzira nhengo dzebato ravo dziri muparamende nemumakanzura kuti dzisasiye mabasa.
Ngavarambe vakamirira vanhu vachiita yatinoti kudefenda the autonomy zones.
Citizen National Assembly yatiwo vachamisa havasati vasiya basa zviri pamutemo nekudaro vachakamirira kunzwa kubva kwavari. Hatina kwanisa kubata vachamisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi vachipawo divi ravo vari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato reTCC vasengezo chavangu vati zviri kuitwa navamukwananzi nevamwe vavo mahumbwe.
Ndomacriminals aya tachitaura nezvavo. Tichiti makriminals vadove atosvika kunota kutora pato revanhu vaende naro. Saka takaramba. This is why I'm still standing. Ndakatomira izvezvi ndamirira kuti pato risaende nemacriminals.
Mune imwe nyaya, pave nekurwisana pakati pezvikwata zveTCC zviviri izvi nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Nasi hofisi iyi yafuma yakapendwa neruvara rweblue, runova ruvara ruri kunzi nevamwe nderwebato richaungwa navaNelson Chamisa. Vamukwananzi pavabvunzwa nyaya iyi nevatori venhau vati blue nderumwe ruvara rwavo. Vachavangu vange vasati vapindura mubvunzo wedu panyaya iyi. Asi mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vashamiswa zvikuru nechiitiko ichi vachiti bato ravo rine magwaro anoratidza kuti chivakwa ichi ndechebato ravo.
Asi tikushamiswa iko zvino nekuti vanga vabvuma kuti vakutidzosera mahofisi edu. Tanga tataura nevakuru vavo tikati tipei mahofisi edu tigarisane zvakanaka, kwete kugarisana zvekuti tirwisana. Saka tazoshamiswa kuti makufeni afuma achitendwa zveblue.
Vachamisa nevamwe mubato reCCC vari kuti matambudziko avawira ari kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafarai marapira vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Vakurumwa nechekuchera chavakatanga ndochakuvapfukira. Isu tinongoramba tichikurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngaive inoramba ichitarisa kuti vane shungu nenyika chaizvo ndavapi.
Nyanzvi munyadzi zvematongero enyika nemitemo dzinoti nyaya idzi dzichatoperera kumatare. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Vechidiki munyika vane muono wakasiyana pamashoko akaturwa nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa ekuti vainge vasiya utungamiri webato guru rinopikisa iri vachiti rapindwa napongwe. Vamwe ndo vari kuti ndipo paperera sarungano yekuwana humwe utongi ungavawanisa raramo iri nani. Vamwe vachiti kubuda muCCC kwavachamisa hakutadzise zuva kubuda. Tobias Mudzingwa anotipanya izvizere.
Mumwe weavo vanoti vachamisa vakagona pakusiya CCC ndivatakudzwa ngadziore nengo yebato iri uye vari mumiriri wevechidiki mudare reNational Assembly.
Kusiwa kwakaitwa bato reCCC Citizens Coalition for Change na vachamisa kuno tipatarisiro sevechidiki kunoita kuti tigadzirire zvitsva zvichauya, zvitsva zvichatisunungura, zvichatipa mabasa, zvichaita kuti tinge tine kugarisana kwakanaka sevechidiki, tinge tisingabudi kuenda kunotsvaga ramangwana kune dzimwe nyika, tinge tichigara tiri muno.
Asi vaPeter Matangi wechidiki anotsigira bato reZANU-PF vanoti vachamisa vakaratidza kuti havana zvido zvevanhu pamoyo.
Iwo vanoti vanomirira vanhu maCitizens, asi hatina kuona pavakadzokera kuvanhu vachibvunza kuti oraiti paitika nyaya pakati pangu naSG wangu wachabangu, toita sei kuti tiendere mberi. Zvinhu zvavasina kuita zvinoratidza zvinhu zvavari kuita zvinhu zviri kubva pamwoyo pavo, kwete zviri kubva pamwoyo pezvizvarwa zveZimbabwe. Hazvizi zvinhu zvotishamisa, hazvina zvazvinokanganisa kune vechidiki. Inguva yekuti vechidiki vadzokedzane, vabatane nehurumende, vatsvage kuti tingavandudze sei upfumi hwenyika yedu.
Mutsamba yavo yavakatumira pamadande mutande vachamisa vakati bato reCCC raive rapindwa napongwe weZANU-PF aive akonzeresa nyonganyonga yemhando yepamusorosoro. Asi mumwe wechidiki wemuHarare Muzvare Chipo Mugwagwa vanoti havana kufadzwa nekutsvetwa kwakaitwa CCC navachamisa sezvo izvi zvakaratidza kuti vachiri mutete munyaya dzezvematongerwo enyika.
Achamisa agara munyaya dzematongerwo enyika idzi zvekuti matricks ese eZANU-PF anofanira kunge akumaziva manje. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZANU-PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato? Handione sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avamogen tangirai kuti munhu haasiiswi chinhu chake nekuda kweZANU. Ini dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZANU, akatengwa chete mukomano.
Mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusiya CCC kwavachamisa kunoratidza kuti kodzero dzezvekuvhota dzevechidiki dzambonyikidzwa.
Nyaya iyi inonyanya kusuwisa zvakare takatasana nekodzero dzevanovhota. Kodzero dzanga dzichishonyororwa. Tikatarisanawo nevechidiki vanova vakawanda munyaya dzevavhoters. Inyaya inosuwisa kwazvo nekuti vachidiki vane zvavanotarisirawo, vanenge vane mahopes nezvavanotarisira kuti zvinge zvichizadziswa mupfurikidza nesarudzo. Saka zvekuitika izvi zvinokonzeresa kushonyororwa kwekodzero dzavo.
Wechidiki uye ari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika achishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vanoti kubuda muCCC kwavachamisa kwakafanana nekuti hakuchisina bato rezvematongerwo enyika rinopikisa muZimbabwe.
Kusiya basa kwakaita vachamisa vachibuda mubato ravo reCCC kune impact yakanyanya kune vechidiki nekuti haingaiti nyika isina opposition. Saka apa vechidiki vakutomirira danho richatorwa naivo vachamisa kuti vachaita sei munguva ichatevera. nekuti nyika kuti ifambe inofanira kunge ine opposition inenge ichiona kuti hurumende iri kuita here zvinodiwa nevanhu.
Vamwe vari kuchema-chemawo nerekuti remangwana revechidiki vainge vasarudzwa pasi peutungamiri hwavachamisa harina kujeka. Pasi peutungamiri hwavo, vechidiki vakawanda vakapinda mudare reparamende nemumakanzuru, vamwe vachiita mameya kana masachigaro emabhodhi ekanzuru, kunyange vamwe vakambodzingwa nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasenyezo chavangu. Makakatano aya ari kureva kuti izwi revechidiki richanetsa kuti rinzwike munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndevele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti yauraya vairi kuti vanopfurikidza mwero muWest Bank, kusanganisira mumwe chete anodyidzana nechikwata cheHamas vanga vachironga kupinda muIsrael vachirwisa sezvakaitika musi wa7 Gumiguru, pakaurayiwa vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Mauto eIsrael anoti vanhu ava vanga vakawanda muchipatara cheSina muJenin. Vanhu mazana matatu nemakumi manomwe vaurayiwa nemauto eIsrael kubva patanga hondo musi wa7 Gumiguru. MuGaza mauto eIsrael auraya vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu kana kuti 26,600, uye vanhu vakawanda muGaza vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Masangano ari pasi peUnited Nations World Food Program ari kubatsira vanhu vari mudunhu reTigray muEthiopia anoti vanhu zvikamu 10 nezvina kubva muzana kana kuti 14% pavanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri kana kuti 3.2 million ndiwo chete vakwanisa kupiwa zvekudya pane vari kuda rubatsiro. Vari kubatsira vakaita seWFP neAmerica vanoti hurumende yeEthiopia yanga ichiita zveuori isingaendese chikafu kuvanhu, uye vamwe vanopa rubatsiro vari kupawo mari shoma. Ethiopia iri kuramba kuti iri kuita uori. Vanhu vemuTigray vari kurwisana nehurumende vachiti vanoda kuzvitonga.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa nezuro kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepagore mumwedzi wandira gore rino yakakwira kuenda pazvikamu 34 zvine zviga zvisere kubva muzana kana kuti 34.8% ichibva pazvikamu 26 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5% muna zviita wegore rapera. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu 6.6% kubva muzana munandira kana kuti 6.6% ichibva pazvikamu 4.9% kubva muzana kana kuti 4.7% muna zviita wegore rapera. Zvikuru zvinonzi neZimstat zvakakwidza inflation zvinoti chikafu, mitero yedzimba, mvura pamwe nemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika inoshandisa inonzi blended inflation, iyo inosanganisira mitengo yezvinhu inenge iri mumadhora ekuAmerica nemitengo yezvinhu iri mumadhora emunyika.
Saka kwese ikoko tiri kuona kuti even ukaconsider just my US dollar prices at kwireyo, but zvinonyanya kukonzereswa nekuderera kwezindola uye nekukwidzwa kwaitwa mataxes nekuintroduce kwaitwa mamwe mataxes na Professor Mthuli Ngube mu-2024 national budget.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo dambudziko riri pakuti nzira yave kushandiswa neZimstat kupima inflation yeblended inflation iyi hainzwisisiki nevakawanda.
Ma number aya atirikupiwa ne inflation ne vanhu veZimstart hatowisisiki. Nekuti inflation I number inenge ichitiratidza isusu kuti mitengo munyika iri kukwira zvakadii. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvo zvinhu zviri kutengeswa, mitengo yacho inototi ikwire.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kusagadzikana kweupfumi hwenyika pasina matanho anoonekwa ari kutorwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate yacho inongochinja zuva rezuva. Hapana munhu anoziva kuti mere mangwana rinenge rakauya nechii. Hapana munhu anoziva zvekare kuti pane mame measures acha announcewa here nehurumende masvondo anoteera. Saka zvinoreva kuti it becomes the law of the jungle. Vane mari ndivo vanenge vakutobenefita, vasina mari ndivo vakutobhadhara. Iyo shoma yacho yasara muhomwe yavo.
Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hazvivashamisi kuti inflation yakakwira mumwedzi uno.
Asi tinoziva kuti gore negore mwedzi wagumi guru kundobata zvita upfumi hwedu Gwanyanya simba remari yedu inenge ichitengenyeswa maringe chimiro chinenge chakaita mafambiro emari yekunze kwenyika nemari yemuno munyika. Ndada kuziva nii kuti panguva iyoyo mari inenge ichibva kufodza ichitibatsira nekutitsigira paurongwa hwehurumende inenge yaberera zvakanyanyisa zvinenge zvavharwa izvi.
Asi vaGwanyanya vanoti zvavo hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yatotanga kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana yakafanana newakaitwa nezuro nekomiti yavari inona nezvemitemo kana kuti Monetary Policy Committee muRBZ kunyange vasina kutaura kuti chii chakasungwa mumusangano uyu. Kukwira kweinflation kuri kuuya panguva iyo dhora remunyika ratonyanya kushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dhora rekuAmerica rinonzi rave kunetsa kuwana munyika, izvo zvaita kuti mutengo waro munyika ukwire zvikuru pamusika mutema apo rinonzi riri kutengwa nemadhora emunyika zviuru gumi nezvinomwe kana kudarika. Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi mushure mekunge Ivory Coast yakunda Senegal iye ine mukombe uyu pari zvino. Izvi zvanga zvisingatarisirwe newakawanda. Mumutambo uri kutambwa pari zvino pakati peMali neBurkina Faso, Mali iri kutungamira nechibodzwa chimwe chete, Burkina Faso 0. Maskati, Morocco iri kutamba neSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvekurwira utungamiri hwebato reCitizens Coalition for Change kubva zvadziviswa navaNelson Chamisa kuti vasiya utungamiri hwebato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimirira Zengeza West muparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanopiwa chirango chekuti vasadzokere kuJerry. Kurwira utungamiri hwebato reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Sandikile Musanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7, ngolwesibili mhlaka 30 kuZibandlela 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala, obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla.
Isakhiwo sakoBulawayo sivume siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla leSwipu singasitiye ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isuthu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC woBulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandlaleli abasekela umnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba uManje ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe elicala lokujojozela udlakela endawonye lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitungwiza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini uManje unkosikazi Tafatswa Miti uthe uSikhala loSithole bazaphika okweminyaka emibili kodwa uphanywa wabeka isigwebo lesi eceleni ngoba esithi uSikhala usehlala isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokho kutsho ukuba uSikhala uzaphuma eChikurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili 1 year 8 months. USikhala loSithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethiswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba enyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi engitshwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso i-bail yinto embi kakhulu esithi abachuchisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe elicala kanye lesigwebo asethesiweyo kanxa nje sibekwe eceleni phandle komthethwandaba kamantshe Rutenro. Kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala
Solidarity Movement.
Ajabule sephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni Jobs Card wahambelanye lephakathi, wahambelanye bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo, emela abantu beZimbabwe. UJobs sisebenzi samaZimbabweans, uyomela amaZimbabweans wonke. Njalo njengeJobs Card Solidarity Fire Movement. Imele phambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba ummeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami iAquitown.
Wacumungeleza umbusazwe ekubandla le-People's Unity Party, PAP, umnumzana Herbert Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhululwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Sikhala ubuye ephila. Kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZanu PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Sikhala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu, ngoba uChabangu udestroyile i-CCC, waxotsha nama MPs, waxotsha nama councillors, waxotsha abantu abanenge abavothelwe nabantu.
Kodwa ilunga lezana PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZanu PF ya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eliqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilawa abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngeZanu PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZanu PF ethe hayi lokho nje bandla leZanu PF sikujwayele, asonto esingathona siziginqisa ngayo. Kumbe
lanxa esekhulile uSikhala useselela amanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthuthuzela uDlakela endawonye lowayengusodolobho wesitungwiza umnumzana Love Bomayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhla ka 7 Mhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso le minyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owodwa nje kuphela. Afrika yonke yamazwe yangalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana, kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyiyo esemsileni, South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umchuchisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye.
Uxolo, sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho uNtungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efihlela Ncube.
Izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe u president or vice president bobabili, ama minister wonke, cabinet yonke, parliament yonke, o judge bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo icorruption, kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhada lamatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo, lakho konke ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake uhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku $1 billion. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe lenjongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwane, hayi. Kumele ithathwe yonke iyesebenzela abantu beZimbabwe. Kuthiwa ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama proceeds e-corruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Amahofisi ebandla le-CCC ngobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhale khukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lephalamende.
Isakhiwo sakobulawayo sivume siluhlaza, siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August, wonke umuntu wayegqoke isudu eyi-blue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevule besithi club uzeya yenda isiphendwe yabamnyama kusasivuke yaphendwa yabamhlophe ngamakhala azangkhona nje.
Umnumzana uMnumzana Charles Phiri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubadlaleli.
But mina ngithabile ngendlela yenzwa nguChamisa. Ule direction yakwazi into ayenzayo. Ngoba iparty has been hijacked. So he has nothing to prove. Mela chiyo besikusi. We want him as the president.
UMnumzana Alfred Zirutwe isikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa nguChabangu uthi sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-CCC is in occupation of that place. So umuntu kasozivukele ethathe indawo efake ipenda yakhe edizinge yakhe ebazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yokuba lapha akadebe ngatshona khona. Basebesithi asambeni siyetshona ngale ma-ofisini we-CCC sidingele ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima laphana.
UMnumzana Douglas Monzora umkhokheli we-MDCT laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Benny Moyo laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ebomvuku eyellow eblue ayilani lati ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula nokudebate. Thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs kungagathalekile ukuthi ngawe liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very very dangerous ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator this young man. Okokuthi I'm sorry, angimfise mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathesi nxa esetshintsha ipenda yema-ofisi awe-CCC ewafaka ku-blue, usesitshela ukuthi kathesi sebesenza izinto ze-dynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe-CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana James Timber lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuchiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. UNcube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa naye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination eyokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe umkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376 njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi uMnumzana Anthony Majongosi osebenza isibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyadalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi balawo umkhuhlane lo. but siya karisa ukuona because mkucha ni usfudo siya uona yeni kulama tese haya yenja ukuti sivone kuti ikolera yini hai katesi siya uona kuti kile ikolera senge mene kogula wani kodla yenga vayi nini ya kalisa kwa fulega nda ukuti kile umuntu a isolate siya faka ii wadi ya uvodwa ukuti wanga changana la wani leenda ukuti mkucha ni loo uya tulelama so siya faka ii wadi ya uvodwa ukuti vele siwa kangele kwa nite ukuti siwa nite ii treatment ya wakonapa
abantu bengabona njani ukuti sebe lo mkushane we cholera
mkushane we cholera ya kwanza umuona umukudwa loo ya reale yana umukudwa wakona ila manzi kodwa amanzi lawa ayaenda kumbe kuwe rice like irice water city irice water city two no amanzi akona ayafuma niyo yasitshengisa ukuthi leyi ikholera
kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane
ukuthi abantu bahlanzeke bageze izandla bangahamba izimbuzi ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla badle ukudla kuyagudumala nokuthi okugandayo kodwa futhi sifuna ukuthi izivi bazilahle kundaweni yazo ukuthi isihlaba sikhathekile nokuthi balahle izivi endaweni yonke yonke kodwa futhi sifuna amaveji sibili bagezise ukuthi bayadla kodwa la manzi kunathi siyabona lapha kobulawa vele amanzi ethu vele ayasupa ayahamba so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayafanza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi abuibulale igcikani lemkhuhlane wekholera
liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane
hayi kathesi ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa but siyabona iyazama sibili ukuthi imedise ukuthi vele siye ne-treatment lemuthi kodwa kathesi vele siyahamba sinika abantu amawotagadsithi amawotagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igani leli le-cholera so amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi iwotagad la maphilisi lawana futhi ayapha kwamanzi siyanika akhona so vele ihulumende vele iyazama khonoko
lo mnumzana Anthony Majongosi umongi obekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla lesisisi umnumzana Nelson Chamisa obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe okuningi sikuphiwa nguTobias Mutsingwa eseHarare
omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wawobulawayo
kuqakathekile kakhulu ukuthi njengenhla simsekele sithiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu siye malapho okule direction khona okule order khona okule sifiso sokuthi umuntu aphile kamnandi kuleke so siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into enxa isivele isivolile ayisadliwa isingcikeza so sithile ke ingcikeza sesisiyaqala kakutsha ibandla eliza khulula usapho lezindaba
kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ebandla leZANU PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga
ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubachiya bedidekile and I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokho so I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga which is the revolutionary party
usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX uChamisa uthi ibandla leli selingenwe impehlane efakwe iZANU PF Kodwa osakhulayo waseBaitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho iZANU PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lomunye umnumzana uFrank Rai, kumele abekwazi ukuthi abeZANU PF bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse. Kwakumele alisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. Okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombuswazo.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC, unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, uthi uChamisa ubagcobise ibhanana abasakhulayo.
Abantu abatsha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abatsha be-confused, kubayenza beluze ihope. Bacine basitshela ukuthi kushuthi vele this is not even worth it and kusho ukuthi we'll never attend this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisiyo ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphetheya kwamakhelwane kulabantu abanjengoJulius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalani ndaba lokuhlala esihlalweni. Akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni. Abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impilo kahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla unkosikazi Fatsai Mayere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Yebo ke kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxalo unkosikazi Debra Mokasa wokunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le informal sector. Sinanzelela ukuthi njengoba sebebaningi emgwaqweni, so silama trainings ukuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi silama-value chain lokuze esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi, sungayenza maybe automato puree, automato drink juice, whatever. So silokuyi-validate esikwenzayo to compete labanye ama vendors. So wethu sancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenzi njalo, futhi siyenza le production. So find ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenze nini khonapha ama-detergents ethu, asenzeni khonapha ama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele then besebefaka ku-market.
Bengazi bekwenze khonokho inkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengoba usesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngisho ukuthi uphose ngithi vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephile abantu benkosi, akhona lokhu okuncane. So find ukuthi bayapheka bekuphakethe And in other package, I put it in under the Ruti, like this man is a Ruti, they had the size, nothing across our trade. So it's a thing, 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 it's a thing,
Loge ngonkosikazi Debra Mukasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kulive talk namhlanje kuhlelo The Connection, uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxoza yokuthiya isikhundla kukamnumzana Chamisa. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.